for the latest on COVID.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 12 Gumiguru October 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Chenda kutima kwa ni sakuwa nesu mtrokwa chedu cha nasi gini ndini chanono kawande gini Washington DC ndi chiti hezi no isiri mtrokwa cha nasi batore zanu PF rinoti vanave Zimbabwe baka wanda munyika vari kurwa ziwa nezira ngo zakate mirwa nyika batore MDC Alliance rinoti rine umbo uo wekuti vanu waka ruisa vanu ve MDC Alliance mumasingo nezuro vatsigiri ve ZANU PF. Imwe kambani inokumbira mvumo yechimbi chimbi kuti mapiritsi ayo ekurapa COVID-19 achishandiswa neveruzhinji rwevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 muWashington DC. Vanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vanonzi vakapinda mumigwagwa kumasvingo nezuro vaine zvinyorwa zvainyomba mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa uye kuvakurudzira kuti vabvise zvirango zvinonzi nevamwe mubato reZANU PF zvakakumbirwa nebato ravo reMDC Alliance kunyika dzekumawirira kuti zviomesere Zimbabwe. Asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi varamba kuti vakaratidzira ava inhengo dzebato ravo vachiti vana veZimbabwe vakawanda munyika vari kurwadziwa nezvirango zvinoita kuti wese munhu azvishoropodze. Kuratidzira uku kunouya panguva iyo vachamisa nechikwata chavo vachiti vakarwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kwakare kumasvingo nezuro. Asi veZANU PF vanoti aya manyepo vachiti bato rinopikisa iri riri kutsvaka nzira dzekusvibisa nadzo hurumende pamberi pekushanya munyika kwenhumwe yakakosha yeUnited Nations amai Alena Dohan avo vari kuuya svondo rinouya kuzoongorora kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvakakanganisa upenyu neupfumi hwenyika zvakadini. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava mugwadi pamusoro penyaya iyi.
Hatina umbo pari zvino kuti vanhu vanga vachinzi varatidzira ndeveZANU PF. Uye zvekare chamungada kuziva ndechekuti vanhu vose vasingade zvirango zveupfumi hazvirevi kuti vari kuZANU PF. Kune vanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana vanowirirana nepfungwa yekuti zvirango zveupfumi hazvidiwi inova pfungwa yeZANU PF. Saka ngatiregei tsika yekuti tikaona munhu wese anoti pasina masanctions kana kuti anoti masanctions hatimadi munyika yeZimbabwe anoti zvirango zveupfumi izvi zviri kukanganisa mufaro nekugadzikana nokudyidzana kwakanaka kwenyika yeZimbabwe nedzimwe pasi rino. Hazvirevi kuti munhu iye aende weZANU PF. Vanhu vakawanda vasingadi zvirango zveupfumi. Kana vanga vari veZANU PF hapana chakashata kuti vataure kuti zvirango zveupfumi zvakashata.
Tinonzwa kuti vanhu vairatidzira vanga vaine zvinyorwa zvaishoropodza vachamisa nekuvakurudzira kuti vabvise zvirango. Asi zvinozivikanwa kuti zvirango zvakaiswa nenyika dzekumawirira. Sei vanhu ivava vari kusunda vachamisa kuti bvisai zvirango?
Vanhu vekumavirira vamuri kuda kupa mhosva yezvirango zveupfumi ava havana kungobva kunyika dzavo kungokaruka vangomuka mangwanani. Zvirango zveupfumi zvakakumbirwa nebato reMDC richatungamirirwa navatsvangirai vari vapenyu vachishanda nemaloya akaita sana vabiti nana Washman Ncube ndo vakabatsira Senate oro Parliament yekuUnited States of America kunyora mutemo unonzi Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act unova ndo unogadzira zvirango zveupfumi pamusoro penyika yeZimbabwe.
Kune vamwe vanoti bato renyu reZANU PF rinotarisa rutivi panyaya yehuori richihwanda nenyaya yezvirango izvozvi uori huchinzi ndo hwaparadza nyika. Munoti
hurumende iko zvino ndo yaakupindira kugadzira marodzi aifanira kugadzirwa nemakanzuro emuHarare zvamuri kuona
Asi amudu kushitaura iso, so mno pezi na mjiti urumende ili kuita corruption. Kwa corruption ili kuitwa na MDC ya mzi kuyona ili. Ndoo ya sepanya ayo kutu, so mno utaura kuti urumende ndo ili kuita corruption ni pakezo ayo. Chinombozi urumende ndi yaani. Atidi kungo nongeza munu kumesopa sinachipomero wakuti urumende ndi nyingana. Munu wese urumende. Basare urumende ndi kusunga. Nyaya yi muna nenga ita uori kana chinga abatu kwa kutaita uori. Atiti zo kungo muka munu wango nyuka utikuwa munu waita uori ngana waita uori. Yosira evidence. Kana wana munu waita uori endakuma purisa asungwe. Vanu wakuta oranyaya zo kutu uori pese pese. Awasi genuine. Walukuta oranyaya zo kutu uori kuna kufara wanu kumeso kubata wanu kumeso kutu wasa wana. Nyaya yi usiru wango zo upumi. Inovengwa ni wanu wa Zimbabwe. Irukuta uruwa nepa sirino rose kuti zvirango izvi ngazvi ende zvigoende.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tabatawo mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva kuti tunze maonero anoita bato ravo panyaya idzi.
Tikuona ndechekuti ZANU PF iri kutya hurumende yavamunangagwa iri kutya kuti 2023 MDC Alliance iri kuina maelection. Vashandisa mastrategies nematips ese ekumisa MDC Alliance. This week chauya kumareserva kumasvingo pari kuratidza kuti vanhu vese vari ready kusupporta shanduko. Saka ZANU PF iri kutya ndosaka yakushandisa nyaya yemhirizhonga nekuti itume mayouth nemadzimai kuti vavhiringe mukurunyi wenyika vaadvocate nesen chamisa pari kufamba. Saka zvinoratidza kuti ZANU PF iri kutya asi isu seMDC Alliance hatizomiri tinotofambisa program yedu yekuti timobilize vanhu kuti varejese kuvhota nekuti vanhu vavhote mugore ra 2023.
Vakakuvadzwa vakadini uye vati vabudiswa muchipatara here?
Kansila mberi vari kuhospital vanga vakuvadzwa paitika mirizhonga iyoyo nevarume vanochengetedza president vamwe vari kuwana batiro panyaya yekuti vakuvadzana vanhu vangachikana nemumatombo vachishandisa futi mamachete. Zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa hakuna kana munhu ana sungo kana munhu achedza kumapurisa kuti abvunze kuti mimi zvi zvaitika kumasvingo kwacharumbira. Zvinoratidza kuti vanhu vanga vakatumwa neZANU PF.
Imimi sebato muchatora danho ripi pamusoro penyaya iyi? Muchaita sei nayo?
MDC Alliance, we take very serious nyaya yekuatendwa kuuraya kwapresident wedu sezvo tichiona kuti vanhu vangachikanda matombo vakananga pane mota yemukuru wedu advocate Nelson Chamisa. Saka tichashandisa maavenues ese ari possible kuti tiwane justice kuti pasaite munhu anoti anoita getaway with such a gross crime inoitika munyika muno.
Vasiziva, mune humbowo here kuti vanhu vakaita izvi vanhu veZANU PF?
Vana vatinovaziva kuti vanhu veZANU PF chekutanga taidentify vafana veZimbabwe Congress of Students Union zikoso yeZANU PF. Chechipiri vanhu vangachichanda maslogan neZANU PF, vamwe vangari kumashure vangakapfeka matshirt eZANU PF and vangachitaura language zeZANU PF dzinozikanwa nyika yese, dzinobuda paZBC, dzinotaura navamunangagwa, dzinotaura nemunhu wese weZANU PF maerana nebato removement for democratic change rotungamirira navachamisa. Saka tinoziziva without any shadow of a doubt kuti vanhu veZANU PF.
Ivo vachamisa vakadini wavo?
Vachamisa ikwe zvino varipo vari safe. Tiri kufamba navo so that is that mukuru wedu hakuwadzine vanhu ava. Asi vari kuziva kuti tiri kuenda mberi nechirongwa chekutaurana nevanhu vakasiyana siyana, mavhenda, mastudents, vanotungamira civil society, vemachurch, majournalists nevamwe vese vakasiyana siyana vatirikusangana navo pasi pechirongwa chedu chatinoti Citizens Convention for Change, kuti make sure kuti tinounganidza vanhu vese kuti pave neungano yezvizvarwa zveZimbabwe kuti tiende mberi timake sure 2023 tinoita stop nyaya yedictatorship munyika muno.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu 6 vakafane chirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mana nevatatu 4,643. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zviuruzana nemakumi matatu nechimwe nemazana masere ane makumi manomwe nevashanu 131,875. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vaiwe mamiriyoni matatu ane zviuruzana rine makumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi mana nevana 3,176,744. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mana negumi nezvinomwe nemazana mana ane makumi mana nevaviri 2,417,442. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Kota rinoona nezvekutengeserana amai Sekai Nzenza vanoti kushaikwa kwemumhizha nemichina yechimanje manje kuri kukanganisa nyika kugadzira zvinhu zvinogadzirwa nematehwe. Thomas Shiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Nzenza vaudza Studio 7 kuti nyange hazvo Zimbabwe ine matehwe akawanda kuburikidza nekuchengetwa kwemombe dzakawanda, nyika iri kukundikana kugadzira zvinhu zvinogadzirwa nematehwe zvakafanana neshangu, mabhandi, pamwe nemasofa. Nekuda kwekushaya umhizha nemichina yechimanje manje inoita kuti zvinhu izvi zvikwanise kugadzirwa.
Chatisina uye chatiri kutsvaga itechnology, mishina kana kuti equipment. Mishina yedu yachembera kumwe yaiyo kuma 1960 kuma 70, asi chiri kunyaya kufadza zvakanina president chiitai modernization kana kuti retooling.
Vaenderera mberi vachiti vane tarisiro yekuti mamiriro ezvinhu angangoshanduka nenguva isipi sezvo Zimbabwe yave mubatanidzwa weAfrica Continental Free Trade Area kwainokwanisa kutengesawo zvigadzirwa zvayo. Amai Nzenza vati dzimwe nyika dzakaita seRwanda dziri kuda zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe zvakafanana neshuga, zvichapa nyika mari yekunze yakawanda inodiwa mukutenga michina yechizvino zvino.
Tinogashira zvikuru seZimbabwe, the Africa Free Continental Trade Area, nekuti ichatibatsira isu seZimbabwe kuti zvinhu zvatinogadzira muno muZimbabwe zvikwanisike kutengeseka munyika dzemuno muAfrica. Kondo rakapera tichikupai mufananidzo, tanga tiri kuRwanda, takainda zvakare neveZimTrade. Chatakanyanya kuona chikuru chakatotishamisawo ndechekuti Rwanda inyika yakanaka zvikuru, asi iri kutsvagawo zvaingatenge kubva muno muZimbabwe.
Mumwe anogadzira zvinhu nematehwe muHarare vaDrogba Moyo wati D vati zvinhu zvavari kugadzira zvisikunyatsokwenenzverwa zvakanaka nenyaya yekuti havana michina yechizvino zvino yekugadzirisa mabhandi neshangu, uye vati mari yekunze yekutenga zvimwe zvinhu zvavanoda kubva kunze kwenyika iri kuvanetsa sezvo vasiri kukwanisa kuwana mari yekunze kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Mari yekunze manje ndo imweni inotinetsa, hatina ende kuiona kwacho kunotinetsei. Kozi kuti tinyatsobudisa bhutu chai chaiyo so far kunotinetsei zvakati nyanyei, nekuti muno muZimbabwe dehwe riri munomu isako, saka sako idehwe rakaneta neta, harinyatsobudisa bhutu zvakanaka ba. Hatikwanisi kuzviita ngekuti mari hatina, ende zvinoda forex, zvinoda renti, zvinoda inani panawo, zvinoda mishini mihombe inoti ndokwanisa kumisa bhutsu semamisira inofanira kuita.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangunjwa vaudza Studio 7 parunhare kuti vanokwanisa kutenga mari yekunze pamusika wemari yekunze kubhanga ravo vanhu vane makambani akanyoreswa zviri pamutemo izvo zvinoita kuti vamwe vakaita savamoyo watidhi vapererwe nemazano. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vachiona nezveupfumi vati kusarongeka kwehurumende ndiko kwakakonzera kuti zvinhu zviite mhidigari mukugadzirwa kwezvinhu nematehwe.
Handione zvichinetsa kuunganidza mushina kana kugadzira mushina wekugadzira dehwe kunoku, nokuti kunoku kana dehwe richinge ragadzirwa zvezvizvi rinenge rane value iri pamusoro uyezve rinenge ratipa mabasa wakawanda. Saka inyaya inonetsa mukati medevelopment yezimbabwe munoona kuti ndozviri kuitika kuti kunyaya yemadiamonds ndozviri kuitika kunyaya yegold ndozviri kuitika kunyaya yemaminerals akawanda zvinhu zvinongotengeserwa dzimwe nyika zviri in raw form zvinotecha prize inenge iri pasi pasi.
Dr Nzenza vati nyika ikawana michina yechizvino zvino yakawanda zvichaita kuti vanhu vakawanda munyika vawane mabasa, nyika ichiwana mari uye mutengo wezvinogadzirwa nematehwe uchiderera. Pasi pechibvumirano chekutengeserana cheEuropean Union East and Southern Africa Interim Economic Partnership Agreement chakanyoreranwa kupera kwemwedzi wapera, Zimbabwe nedzimwe nyika inenge yobvisirwa mutero pakutengesa zvinogadzirwa nematehwe. Muna 2000 Zimbabwe yaigadzira shangu dzinodarika mamiriyoni manomwe asi uwandu uhwu hwakaderera kusvika pamiriyoni imwe chete kutanga muna 2011. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Jini Thomas chiri pasi.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union muzimbabwe rinoti mamiriro akaita zvinhu muzvikoro maererano nedenda recovid-19 achakaipa richipomera hurumende mhosva yokutadza kugadzirisa zvinhu muzvikoro. Munewsday makare mapurisa anoti akasunga vanhu 20 nezuro zvichitevera mhirizhonga nekurwisana kwakatora nzvimbo mumusangano wezanu pf wakaitwa kwamutare nemusiyi wesvondo. Mukronico mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanoti mbavha dzakange dzakapakata pfuti dzakapadza dzikapinda mumba neumwe muzvina bhizinisi mubidebridge dzikamutorera mari inopfuura miriyoni remaranzi nezviuru zvitatu nemazana mashanu emadhora ekuamerica $3,500. Zimlife.com rinoti chirikadzi yamufundisi vakava kakereke yechrist ministries Cuthbert Makoni, amai Lady Makoni vari mumakakatanwa nemwanakomana wavo Colin Makoni vachirwira utungamiri hwekereke iyi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maserasi pastudio 7 apo kuno kutinofara. Ina ndina mashoko akawanda atoda kutaura. Ndaingoda kungoti pasina monzora pasinaye zviya zvake zvekuti toda kutaura namunanga kuti tiraitsa maelection. Hakuna izvozvo pasina monzora. Ndinoda kukurudzira futi vanhu kuti ende toregista kuvhota. Tikavhota takawanda kubira kwesarudzo kunoita kushoma. Ndini Austin Mutekwatekwa ndichibva zvangu kwachironga. Ndatenda hangu.
Hapana zvazvinobetsera zvemadiaspora policy chete kunongori kutsvaga mavhoto. Hatimbooni zvazvinobetsera kuti zvinobetsera nekuda zvinobetsera ivo ana hlacha vayo kuda nevamwe vatatu kana kuti vana bati ruzhinji gose guru madiaspora vasina kufunda havana kana nechavanobetserwa nenhingi nezvediaspora forum. Zvinongova zvinhu zvokutsvaga mavhoti chete vanozotsvagira mari.
Pastudio 7 apo makadize mababa avo vari kutaura kuti vanhu vari kudiaspora munoti kamaendawo diaspora moti kuzimbabwe kotambugwa isu tinoguta tinoita sei. Ngavambotiudzavo kuti izvi zvino chinhu kwavanochitenga nemari kuzimbabwe ikoko kana kuti munhu ngirikiri bank mavo vane mari vana vavo vanoenda kuchikoro here ngavasiyane nokutaura zvinhu zvisina musoro zvavasingazivi ende zvinhu zvizhinji zvinoitika ndezvokuti ivo vanoenda vachinyengebwa nezanupf havazvizivi kuti zanupf iyoyo ichavasiyai vari pazve sezvakaikwa vana mutodi vana mutodi iko zvino vongotarira vari koko ai ngavachevuke vazive kwavanoenda ndirina hangu simba rashe tsoro ndiri pasouth africa
ndinokukwazisai vashamarari mose vestudio 7 ndinotangawo kupindavo nhasi ndinokumbirisawo kuvanhu venyika kuti makore mangani muchipura nyemba nomusana zvingoti munangaka munangaka nhasi munzora vava 2 vanongotiza vanhu vaenda kuna munangaka vachida kutiwa saka munzora munotinotaura chokwadini kana kuti munzora namunangagwa muchavhota 23 hakuna mavhoti vanhu ngwarai ngwarai musakwera muchitevera kuti kwaiko toda zita rachamisa chamisa unoziva zvaari kana musova zvinongoita kwangotsvaka huni musoro kutanga sadza rinoibva zvichaibva kupera ngatinyararei tione vana mhonzora navo tasati vanobva sei
maswera sei maswera sei pano pastudio 7 maswera sei wamwe ese wana mukoma tanonoka wande wana mukoma jonga mese maswera sei haini mutauro wangu wandinawo nhasi ndekuti hameno kuti tingaite sei nekuti tikavhota tinongobirwa kuvhota wanoba hameno kuti pangagadzi nokuti wana wezimbabwe wari kuvhota asi dambudziko nderekuti mavhoti edu acho anobiwa nevanhu vauda kungoramba vachitonga anobiwa pakzn kusouth africa
vashamarari vestudio 7 ndinokudai mose nenhau dzamunotipa ndinokufarirai chose ndinodada nemi zvokuti ndashamisika nekurohwa nehana ndanzwa kushokeka chaizvo pamusoro penzvimbo yedu yekubharabhara kwamutasa uku ndarohwa nehana kuti nyika yenzvimbo yedu yakuda kutorwa nevanoita zvemagranite avayayayayayayaya Trevor Saruwaka iwe dai wamirirawo mhuri dzekweduko dai wamirirawo bharabhara iyo mhanda zvese nananyamusamba patrai zire apo mira nawo Trevor Saruwaka tisatorerwa makuwa emadzidzi ateguru yedu tisatorerwa zvatange takawaka zvese zvingatoparara tinganogariswa kupi yeo Trevor Saruwaka iwemirira womutasa iyo wedu weyo aiwa zvinotyisa izvi zvakuitwa nehurumende machaina akungozvidyara pese pese vachiita zvavanoda aiwa
mamukasei pastudio 7 muripo here nevateereri vestudio 7 aiwa isusu tinoti munangagwa hatimudi hatisi kumuda munangagwa purezidendi munangagwa hativadi taneta navo taneta nenhema dzavo hativadi hativadi isusu munhu watoda ngaapinde mukomana vamunangagwa netimu yavo ana mhonzora vana mhonzora hatisi kuvada kuti vatitungamira havasi vatungamiriri vedu havasi varudzo nesu munhu wese ari kutaura kuti ari kuda chamiza kana vari vana mhonzora navana munangagwa nevamwe vake vana munangagwa hatisi kuvada izvezvizvi vanoshandisa mapurisa vanoshandisa masoja kurova vanhu vanosarudza vanhu isu vanhu ivavo hatisi kuvada
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Imwe kambani inogadzira mishonga Merck yakumbira bazi rinobvumidza kuti zvekudya nemishonga zvishandiswe neveruzhinji reFood and Drug Administration kuti ipe mushonga wayo Monupreviya mvumo yechimbi chimbi kuti veruzhinji vaushandise mukurwisana nedenda reCOVID-19. Mushonga weMerck uyu haudziviriri chirwere cheCOVID-19 asi mapirisi anofanirwa kushandiswa nevanhu vabatwa neCOVID-19. Tabata nyamvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, kuti vadudze zvizhinji pamusoro pemapirisi aya.
Kambani yeMerck yakagadzira iyo mushonga unonzi iwo Monupreviya, iri e-drug rinoshandiswa kurapa COVID-19, zvakada kufanana ne-drug ratinoshandisa kana tichirapa flu rinonzi Tamiflu. Uyu mushonga mapiritsi ekuti vanhu vanotora tinoti mapiritsi 4 kaviri pazuva kwemazuva mashanu. Saka kosi yese inenge iri iyo mapiritsi anokwana makumi mana 40 for the 5-day course. Siano iripo pa Monupreviya nemamwe ma drugs e-COVID-19 ndeyekuti uyu mushonga unokwanisa kutorwa nevanhu mudzimba zvasiyana nemushonga watinoti Remdesivir unopuwa intravenously, unopuwawo for mazuva mashanu. Koitazve ma monoclonal antibodies ayazve anenge ari ma-infusions anoita zvokubayiwa muropa and vanhu vanenge vachitoenda kumacenters kuti vanobayiwa ropa.
Pane humbo here Dr. Ranga unoratidza kuti mapirisi awa anoshanda?
Humbowo huripo hwakati wandei hunoratidza kuti mapirisi aya anoshanda. Sezvatinoziva mastudies akaitwa this Monupreviya anoratidza iwo kuti Monupreviya inoderedza kushaya kwevanhu uyezve inoderedza mazuva ekuti vanhu vange vari muchipatara kana vabata COVID-19.
Mushonga uyu unodzivirira COVID-19 here kana kuti tingati ivaccine here kana kuti unorapa vabatwa neCOVID-19?
Mushonga uyu haudzivirire COVID-19 asi unotorwa sematorere atinoita Tamiflu kana vanhu munhu abata chirwere cheTamiflu, which means kana munhu atanga kuita masymptoms eCOVID-19 sekukosora, kupisa muviri, kuita mabayo nezvimwe zvakadaro, akakurumidza kutora Monupreviya anenge ane a better chance yokuti ararame uyezve kuti asapinda muchipatara than akanonoka kutora mushonga uyu. Asi haudziviriri COVID-19, nototi kana munhu abatwa neCOVID-19 okurumidza kutora mushonga ndo zvingatobatsira, and symptoms ukakurumidza kupuwa mushonga chance yekuti upinde muchipatara inenge yava shoma.
Mubasa renyu iri Dr. Ranga, vanhu vanofarira chii, majekiseni kana kuti mapiritsi?
Zvandingataura vahwande ndezvekuti vanhu vese vanoprefera mapiritsi kumajekiseni. So this is one thing actually very positive about mapiritsi aya. Not only that, mapiritsi they tend to be cheaper. Anenge asinganyanyi kudhura kana uchikombeya kana kuti uchiyeredza nemainfusions.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reZANU-PF rinoti vana veZimbabwe vakawanda munyika vari kurwadziwa nezvirango zvakatemerwa nyika. Bato reMDC Alliance rinoti rine umbowo hwekuti vanhu vakarwisa vanhu veMDC Alliance muvasvingo nezuro vatsigiri veZANU-PF. imwe kambani inokumbira mvumo yechimbi chimbi kuti mapirizi ayo ekurapa COVID-19 achishandiswa neruzhinji rwevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.